Mapurisa anodzivirira mhirizhonga vashandisa hutsi hunokachidza kuti vadzinge vanhu vange vachiimba vari panze pehigh court vakamirira kunzwa kuti dare iri rinoti kudii panyaya yange yakwidzwa zvechimbi chimbi pamusoro pekugadzwa kwamambo uyu. Mutauriri weRoyal Crown Trust vaEffie Ncube vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vaMartin Makonese vati kugadzwa kwavakumalo hakufanirwe kuenderera mberi sezvo kuve namambo weMandebele kuri kunze kwemitemo yenyika. Vati havasati vaziva kuti vachakwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete kuti vapikise zvaturwa nedare reHigh Court. Nemusi wechitatu gurukota rezvematunhu vaJuly Moyo vakazivisa kuti kugadzwa kwamambo uku kwaisafanirwa kuenderera mberi. Panguva dzekuma 10 mangwanani, makurukota ehurumende anosanganisira vaMoyo negurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu, mukuru wemadzishe, Ishe Fortune Charumbira nemamwe madzishe mumatunhu eMatabeleland vange vambosangana kuti vazive nezvenyaya iyi. VaMoyo vati musangano uyu wange uri wekuda kutsanangurira madzishe nezvedanho rehurumende asi vati hauna kuzoenderera mberi nekuda kwekuti nyaya iyi yange yakwidzwa kudare.
Mubiro redu romutemo weconstitution unoti muno munogadzwa chief headman na village heads. Ndo zvatachida kuti tiexplain. Asi kana pachida kuti pave na mambo mutsva, chief mutsva, unovuisiwa kuprovincial assembly of chiefs, vogara dare. Machief anogara dare iroro apedza voendisa kunational assembly of chiefs, ndo vanogara dare futi iroro. Kana vavona kuti pane kodzero vanovuisa kuna minister, minister aoendisa kuna president, mambo ogadzwa. Ndokufambisa kwavo. But ndazoreka kupinda mumusangano nemhaka yekuti nyaya iyi yava kumatare.
VaMutandazo Ndlovu vati havazi kufara nekupindira kwehurumende munyaya yeumambo hweMandebele.
Ya, ndikati these guys vanota kuti mambo wavo anoinge. Then kuti mambo wetu anoinge, it doesn't need Mnyangagwa, it doesn't need Obert Mpofu, it doesn't need riot. This is for the Ndebele people, for the culture of Ndebele. Finish. I don't think kuti Shona tribe can be higher than Ndebele tribe so that they can control amaNdebele nxa befuna ukwenza into yabo.
Pane makakatano agara aripo panyaya yeumambo hweMandebele. Gore rakapera vaRafael Chumakumalo vakazviti ndivo mambo Mzilikazi the second. Masvondo maviri apfuura vaPeter Zwide Kumalo vakazvigadzawo samambo Nyamande Lobengula II. Ukuwo mangwana vaBulelani Kumalo vange vachida kugadzwa samambo zvekare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shaba.